Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 17, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dora reZimbabwe Gold roramba richishaya simba, vakawanda vachitiwo havachisina chivimbo nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Zimbabwe yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere mangwana. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dora itsva richangobva mukuparurwa neReserve Bank of Zimbabwe reZimbabwe Gold kana kuti ZIG riri kuramba richishaya simba pamusika wemukoto, vakawanda vachitiwo havachina chivimbo nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vari kutenderera matunhu ose uye nhasi vanga vari kuBulawayo, uko vanga vachikurudzira vanhu kuti rwendo rwuno bhanga ravo riri kuda kuti rinyatsonzwisise matambudziko avo, vachivavimbisa kuti dhora idzva iri kana kuti ZIG rinenge rakasimba sezvo richinge rakatsigirwa negoridhe. Asi pamusika wemukoto zvinonzi dhora rimwe chete rekuAmerica ranga richitenga maZIG anosvika iwo 23 kuchitiwo kumusika wekumabhanga yanga iri $1 pamaZIG anosvika iwo 13 kana kuti 13. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisawo paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano. Tikatangawo nekuvabvunza kuti sei vanhu vasina chivimbo nebhanga reRBZ.
Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo inopuwa mhosva hombe pakukuruza simba kwemari yenyika kwemakore etafamba akusvika 26 kubva 1997 kusvika pari zvino. Saka ndiwo anoprinda mari yakawanda, ndiwo anotovimbisa kuti mari iyi yasimba yobva yatadza kusimba, tobva tarasikirwa nemari yedu. Chechipiri ndechekuti tinoona kuti kubuda kwemari dzenyika zvisiri pamutemo kuenda kunze kwenyika, even including gold, Reserve Bank inopomerwa mhosva zvakare. Ndofunga makaona mazuva mairi apfuura apa vamuchangu vakatotaura kuti Reserve Bank yabatisa magold akawanda kuenda kuArab countries. Chokupedzisira ndechekuti kunyange gold ravari kuti vanaro pari zvino kusupporta local currency, vanhu vazhinji vari kubvunza kuti sei imwe 1.1 ton yegold yakachengetwa kunze kwenyika. Iro riri bhengi redu, rinofanira kutenda kuti ndiro rine simba necapacity kuchengeta mari yedu.
Kuri kuti ndimi chipangamazano chava Mushayavanhu, mungavaudza kuti kudii kuti vanhu vave nechivimbo nebhanga ravo iri?
VaMushayavanhu chokutanga ndechekuti vanofanira kuita munhu wevanhu. VaMangudya vakanga vari munhu wevanhu, vaitadza zvavo zvaizokuda zvitaitarisira. Asi kana imi maitaura navo, taitaura navo kana mumaworkshop, kana vachitaura vainzwa kuti vane nkamwe yake kuda kuteerera zvatinotaura. Manje ava vaMushayavanhu ava vanoratidza kuti vane simba rakawanda ende havadi kunzwa kuteerera vanhu, vanoti bhirivha henini mandiri.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisawo paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Zimbabwe mangwana iri kupemberera makore makumi mana nemana yawana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Asi munyika hamuna kuwirirana pazuva iri, vamwe vachiti izuva rakakosha, ukuwo vamwe vachiti hapana chekupemberera. Mutore wedu Ivan Zininga anoti panyaya inotevera.
Mangwana nzira dzose dzinenge dzakananga kwamurambinda B High School kubwera kumanikaland uko kuri kuitirwa mhemberero huru dzekuwana kuzvitonga kuzere idzi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa nasi vaitira vana mabiko pachikoro chemurambinda B apa. Vamunangagwa vati vechidiki vanofanira kuziva kuti vanofanira kuve nechekuita nekuvakwa kwenyika. Asi vachinyorawo padande mutande ravo reX yaimbonzi Twitter, vaive mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati mhemberero hadzifaniri kuve dzevashoma vamwe vachinonga svosve nemuromo. Izvi zvatsinirwa nevakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaive nhengo yeZanla High Command vachizivikanwa nezita rekuti Paka Chipoyera.
Zvinonakidza fani nemakore makumi mana nemana nyika yasununguka kubva kumaBritish. Ruzungukoro ndozve zvimwe zvataida. Asi pane zvisingataurwi kuti zvimwe zvezvataida ndoinonzi dhemokirasi iya yaitaurwa ichinzi one man one vote kana kuti munhu umwe chete nevhoti yake.
Studio 7 yaedza kubata mutauriri webato rezanu PF vaChris Mutsvangwa nemukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira asi vange vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi vanomiririra Zanu PF kubhikita South mudare reparamende vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvekupemberera.
Zuva ramangwana izuva ratiri kucherechedza nekupemberera makore makumi mana nemana tawana kuzvitonga kuzere. Saka zuva iri rinoreva kuti tava nyika ine bumbiro romutemo waro pachezvaro wakagadzirwa nevanhu vemuZimbabwe vachivavarira kuti zvido zvavo sevanhu zvinge zvichiremekedzwa.
Asi vakafanobata chigaro chemutauriri wechimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vati hapana chekupemberera.
Hatina kumira pakanaka, inguva yekufungisisa. Kubva patakawana rusununguko rwenyika tadzokera kumashure. Patakaenda kuhondo tirira rusununguko taida nhau yekuti muZimbabwe muite one man one vote. MuZimbabwe vanhu vange vainevhu vepfuma yenyika yavo vaite guta ruzhinji munyika. Asi patikuta ora kudai so Zimbabwe ina guta ruzhinji riri panzara. Vanhu vana kuwana pfuma yenyika yavo iri kudyiwa nevashoma.
Izvi zvatsinwa nemutauriri webato reMDC vaLloyd Damba avo vanoti kutambisa nguva uku.
Kana chicha tatingakwanisa kupemberera nekuti mukatarisa kuti zvitaa pakati peutsapwa futi nemachina vachitora upfumi hwedu. Zimbabwe ndiyona risina basa kunyange dai vakaedza. Zvakarwirwa nemagandanga nevabereki vachifidha nana Chigwibe nana Mujibha hapana chakabuda.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vanoti vari kupemberera zvavo semadzimai asi havasati vawana rusununguko ruzere.
Mafigures edu emadzimai ari muleadership ari kutodzokera kumashure muparliament. Madzimai nemaconstituencies they are only 10% out of 210 ma constituencies. Saka zvisiri izvo zvakarwiwa nevakadzi vakabatanawo nevarume vachinorwa hondo yechimurenga. Vaidawo kusumudzirwa kwemadzimai vakadzi vangane vane access kumafarms, vane access kumamines vari kubatawo zvicherwa vashoma zvikuru. Izvo zviri kuratidza kuti hatisati tanyatsosvika pakuzvitonga kuzere nekuti madzimai achiri kusara kumashure.
Zvichakadaro vamunangagwa varegererawo vanhu vakawanda vange vari mumajeri senzira yekupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Ivans Zininga, Washington DC.
Zvichakadaro mapurisa ari kuyambirawo vanhu kuti vangwarire njodzi mumigwagwa pazororo rekuwana kuzvitonga kuzere ramangwana iri. Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath avo vatiwo vanhu vari kufamba nemabhazi vari kushushikanawo nenyaya yekuti havasi kupiwa change dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Isu sesangano rePassengers Association of Zimbabwe tirikukurudzira vatyairi kuti vasamhanya vafambe pore-pore pamugwagwa. Kana vachinge vaneta ngavatore pevhu vazororewo vachimira mvura vozosumudzira rwendo. vasatyaire vakanita uye zvakare tovakurudzira kuti vasatore zvinodhakwa kana vari pamugwagwa zvine njodzi zvikuru nokuti munhu anozogona kuzorara achityaira motikari zvinozokonzera njodzi uye zvakare tikukurudzira vatyairi vedu kuti vakoshese upenyu hwevanhu vavakatakura neupenyu hwavo nokuti vakakoshera futi mhuri yavo nokuti ivo vanoriritirawo mhuri saka tikuti vakoshese upenyu chekutanga
tinoona vazhinji vari kuchema chema ivo vachiti havasi kuwana chenji pavanenge vakwira michovha nezvimwewo zvamira sei pari zvino uye zvezvii zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite
ichokwadi zvikuru takaitaongororo takaona kuti vanhu vazhinji vari kutambura zvikuru vari kubatirwa nevanhu vemakombi nekuti hapana yatikuti chenji inokwanisa kunge vachipiwa vamwe vari kuzopuhwa zvinwiwa zvidyiwa tinongokurudzira dai hurumende yakurumbisa kuisa mari iri mazidhiyoi kuti vanhu vakwanise kunge vachione chenji muchivai
avo vanga vari mutauriri wesangano repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura namavelas muhlanganya uye vestudio 7 vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi vaparura gwaro rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi nhasi zvotyirwa nevamwe kuti zvichaomesera zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichienda kunotsvaga mafuro manyoro munyika iyi. Asi vaMotsoaledi vati gwaro ravo iri riri kutsigirwa nezvizvarwa zvenyika yavo zvakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Tinashe Munyarari vanodzidzisa paRhodes University.
Wanga uchitaura zvinyaya dzekuti vanoda kubvisa mutemo wa1957 weRefugee Convention newa1967 weUN Refugee Protocol vachiti mitemo iyi haisisiri relevant kuSouth Africa pakuti South Africa haina maresources anokwanisa kusapota maconvention iyayo. Panyaya yecitizenship mutemo wecitizenship unofanira kubatanidzwa nezvekuti citizenship immigration refugee protection zvinofanira kubatanidzwa and citizenship inofanira kupiwa zviri pamutemo. Panofanira kuva neregister rinozeiwa neparamende rekuti vanonga vachida kuona kuti vanhu vangano vapiwa citizenship and department ravo vanga vachiti iwo home affairs haitozivi kuti vanhu vangani vari muSouth Africa vakapinda zvisiri pamutemo.
Saka tichitarisa zvavari kutaura izvi zvingakanganisawo here zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuenda kuSouth Africa uko kungava kupotera kana kunotsvaga mabasa?
Zvinokanganisa nekuti mapepa kutotaura sezviri kuitika pari zvino mapepa haasi kubuda zvekumhanya chaizvo. Nyange ukada kutsvaga asylum chai chai haisi kubuda any bepa rauri kuapplya izvozvizvi harisi kubuda hapana kana mapemiti ari kumbobuda izvozvizvi. So tiri kutoona kuti kuenda mberi zvinhu zvichatoramba zvichitooma pakuti zvigirazvo zvezimbabwe zvichashaya mapepa zvinoda kuti zvishande muSouth Africa.
Totarisawo nguva yazviri kuitwa vamwe vari kuti zvinogona kunge zvaananganawo nesarudzo dziri kuitwa idzi chingava chokwadi here?
Takatarisa zvaisoitika mumashure munguva yesarudzo ANC tinongoiona ichitaka kuomesa mitemo yeimmigration and immigration ndo yavanonyanya kubata stereki nekuti mamwe mapata anonge achitaura nezvazvo kuti munomapinda maforena maforena awanda chichi saka vanofanira kutotaura nezvazvo kuti mamwe mapati anyarare so vanenge vachizviitira kutsvaga mavhotsi kazhinji kacho.
Dr. Tinashe Munyarari vari paRhodes University vanga vachitaura vari varunare kuSouth Africa. Vanomirira vakaremara musangano reAfrican Union kana kuti Disability Ambassador Vanyasha Nau vanoti kuumbwa kwechigaro chemiririri wevakaremara muAU pamwe nekudomwa kwavo semiririri wevanhu ava kwave kubatsira zvikuru mukugadzirisa mamwe matambudziko avanga vachitarisana navo sezvo hurumende dzemuAfrica dzave kutarisirwawo kuteerera mamwe mazano avanodzipa. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Kuti zvinhu zvashanduka zvakanyanya kubvira pavakadomwa saAfrican Union Disability Ambassador muna 2019.
Chigaro chisati chavepo zvairima. Takamboedza neposi patogona asi zvairima kuti tinge tichisvitsa zvichimo zvino. Hatikona kuti zvanyore. Inga mukutambirwa kwedu vanhu vakangoziva kuti ambasada vasvika aiwa pano mhanywa.
Vanoti kunyangwe hazvo zvirongwa zvavo zvakambovhiringidzwa nedenda recovid-19, pari zvino vari kuita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira vakaremara munyaya dzekodzero, mitambo, kusanduka kwemamiriro ekunze nezvimwe.
Province yekere tine vanhu vanodarika 50 vanga vachibhenefita kumaprograms achikuita maexchange programs yaya vachivaone exposure nekuti mabasa vanoita zvinhu zvizivikanwe tichivabatsira kutsvaga mapartners, kutsvaga vanhu vanovabatsira kumaketa kune zvimwe.
Vanoti kunyange vari kufara kuti hurumende yeZimbabwe nedzimwe nyika dziri mugungano reAU dzave kuteerera mazano avo pachine zvakawanda zvinoda kuitwa zvakaita sekupa mari yekuti zvirongwa zvakaita seNational Disability Policy zvitevedzwe. Vanotiwo uwandu hwevamiririri vevakaremara hunofanira kuwedzerwa mudare reparamende, makanzuru nemasangano akaita seSADC neAfrican Union. Vanhau vati pari zvino vari kunyora gwaro rine zvinhu zvese zvavanoda kuti zvigadziriswe iro vachatura kumusangano wevatungamiriri vemuAfrica. Mumwe anoita zvemitambo yakaita sewheelchair racing, basketball nesitting volleyball kunyangwe akaremara, Molini Majoni anoti:
Takasarira zvakanyanya kumaprogram mazhinji. Takuwana kuti tichidainzwawo kumaworkshop tichiudzwawo zviri kuitika munyika.
Asi anotiwo pachine zvakawanda zvinoda kuti zviitwe nehurumende neAfrican Union.
Ini ndinoda hangu kutaura in terms of sporting iyoyo kuti hatina maequipments. Hurumende yatibatsira kana maNGOs vatibatsira nemaequipments ekushandisa mawheelchair iwayo esport anodhura.
Mumwewo anotamba mitambo yakaita sewheelchair basketball akaremarawo, amai Gladys Masembura, vanoti vanofara chose kuti AU ichishanda nehurumende yave kuvapinza muzvirongwa zvavaisiwa kare zvakaita sekushanduka kwemamiriro ekunze.
Isusu sevanhu vane disability, climate change taingoiziva generally kuti kunze kuri kungochinja mamiriro ekunze ari kungoshanduka, not knowing kuti kune maeffects nemacauses anenge achikonzereswa.
Mukurarana nezvakaremara mubazi revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, Dr. Christine Peter vaudza Studio 7 kuti kuveko kwavanhau kuAU kwakakoshera nyika.
Nekuti vanenge vachifambidza basa rinoti batanidza yatinoti unity ya, tichibatana senyika dziri muAfrica mukukurukura nezvekugarisana kwevanhu vakaremara. Gadzikana kwavo, well-being of persons with disabilities. Zvakare nekushanda pamwe chete kwenyika dzemuAfrica.
Vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti:
Dambudziko riripo ratinoona nderekuti hapana link iripo pakati pehurumende, vamiririri nevanhu vakaremara vacho mune dzinyika dzakasiyana-siyana.
Vanhu vakaremara zvikamu 15 zvevanhu vose munyika. United Nations inotiwo muAfrica yese mune vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere 80 miliyoni vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weLibya kuUnited Nations vaAbdulaye Barlithi vasiya basa vachitsutsumwa nekuti vatungamiri venyika yavo havana kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika yavo. Vange vari pabasa iri kwemwedzi 10 nemisere. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine nyaya inosiririsa zvikuru yava Percy Stole vanobva kuchiredzi kumasvingo, asi pari zvino vari kugara kuSoshanguve kuSouth Africa. vastole vakaitwa operation pachipatara che Dr. George Mukari Academic Hospital. Apo vakasiya chikwereti chemari inosvika 99,000 rand. Izvo zvavekuita kuti vatadze kudzokera zvakare pachipatara ichi kunotariswa operation yavo. Nekuda kweizvi vastole vave kurwara vari kumba vachishaya mari yekutenga mapiritsi nemishonga. Vanoti vanoda kuvabatsira vanokwanisa kuvabata panhamba dzavo dzinoti +27 643 394 191. Ngatinzwe hurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Last time ndakaenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara ndibva vandiita operation pachest pamoyo apa. Saka ndibva vatanga kuti draina ropa ranga riri mangu achitika moyo wangu wazarirwa neropa. Ropa racho ragwamba futi. Saka ndiranga vachidraina. Vakupedza kudraina afunga vakaita kuma 4 days vachidraina ropa racho. Vakupedza kudraina kavakaita ndipo vakazobva vonditi hava padhuze kubuda kachifaisi ndobva ndabuda. Handina kubuda hangu kuenda kushaya ndakanikurimo mukati umomo ndobva vazonditi rechi 7 ndipo vakazonditi discharge ndobva ndabuda. So kubuda kwandakaita ndakazoti ndakudzoka vavo nditi ndidzoke kucheck up. Ndobva ndadzoka kucheck up. Kudzoka kucheck up kuya kuya ndobva vati vari kuda mari 99,544.
Iri chi US dollar iri kana kuti rand kana Zimbabwe dollar?
Rand. So ndobva ndatarisa ini handina kana rand, handisi kutomboshanda ipapo. Ndakatongobvawo kumusha kusekuti kudhara. Saka ndoda kutombozama kuti vefamily vandipe mari, vabva vandipa mari. So haina kusvika kwose ukoko. Ndakangozvina nenari nayo kutosvika ukoko nanhasi vakanditorera mapepa ndobva ndadii ndadzoka. Kumbana nasi ndiripo amba ndatoda mapiritsi pamwe ndokwanisa kuenda kuhospital. Hospital inokwanisa kunondibvunzabvunza zvakawanda. Ndoda futi zvemahasilamu zvichi.
Saka chipatara chamaa maenda kwamakaitwa operation chipatara chehurumende here, chekanzuro here kana chipatara chakazvimirira inganzi private?
Ya, la first time chipatara yandaenda private. Ndani chida kundobvunza ndikuti ndikwanise kuona mapiritsi. So pakusvika ndokubva ndabvunza vakati zvotoda chipatara zvinofanira kuti uende kuhospital. Ndobva ndaisoko ranguwa. Vakinda ranguwa ndobva ndakanosangana neoperation chiishi. Ndiripa kuzobuda apa kuzochajiwa mari dzose.
Saka operation yakapora here zvokuti mama akudzokera kucheck up kana kuti ichitori ronda risati rapora rinoda kunge richitotariswa?
Saizvo zvizvi riri kurwadzira mukati. Riri kurwadzira mukati. So kuti ndotofamba is a big problem. Handikwanisi.
Saka iye zvino izvi muri kuwana mishonga here kana mapiritsi zvokuti muri kumboshandisawo kuti marwadzo adzikire?
Mapiritsi ndikutoashayiwa ndikuenda kumashops maybe kana ndine chimari. So now I don't have money, handina mari.
Tinonzwa kuti muri kuchemawo kuwana veZimbabwe kuti vakubatsirei. Rubatsiro rupi rwamuri kutarisira kuwana veZimbabwe?
Kuti unonga akwanisawo ndeupa unongobudisawo paanapo ndimibve ndingakwanisa kubatsirika.
Asi chishuo chenyu ndechekuti mukwanise kuunganidza mari inoita 99,500 rand.
Mari iyoyoyo ndingaita makore ndisinambobvira ndaiunganidza. Since from ndichikuva handisati ndakamboiunganidza. Ndisingazivi zvangu kuti hana Mwari achida maybe ndichirarama zvinokwanisa kuitika mara hei. Kwakakura, kwakareba, pano parefu.
Saka iye zvino muri kugara sei muSouth Africa? Muri kuchengetwa nehama here kana muri kuzvigarira pache zvenyu?
Iko zvino ndikuchengetwa nehama. Ndikuchengetwa nehama, ndikochemari dandaitoona mari ndiende zvangu kumusha.
Saka kuti muende kumusha munoda mari yekushandisa?
Ndikuenda kumusha, ndakangowana yekukwira chete kuti ndiende kumusha, ibheta nekunobhadhara pabhodha. Ndikuenda zvangu kumusha.
Saka mune mhuri here mudzimai nevana?
Vana vari kuZimbabwe, vari kuZimbabwe.
Ava vangu vari chizvarwa cheZimbabwe vaPercy Stole vachitaura vari paRunare kuSocial Ngove muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedare reSenate riri kusangana kuti rizeye nyaya yekuda kumanikidza kusiya basa gurukota rezvemukati menyika yeAmerica vaAleandro Mayorkas, avo vari kupomerwa mhosva yekusateedzera mutemo. nekusa torera matano vari kupinda pamuganhu weAmerica neMexico vachitsvaga upotere muAmerica. Katinzwe hurukuro yaitwa naTanonoka Wande nevanoongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo.
Maonera angu vapoteri vari munyika yeAmerica vanobatwa zvakanaka, asi kuti kune mhando dzakasiyana siyana dzavapoteri. Kuna vapoteri vari pamutemo, kozoti vamwe vanosenerera zvisiri pamutemo vongoda kugara vari zvinyawo zvisina mapepa zvisiri pachirungu yatinoti documented. Zvinozosiyanawo ipapo. Saka ndakangotarisa hangu somunhuwo wenyama. Tunoona hangu sokuti kana uri mupoteri muAmerica unobatwa zvakanaka kana usina zvimwewo zvauri kutsvagawo zvakaita.
Mungati hurumende yeAmerica iri kuchengeta migani yayo zvakakwana here?
Ini ndinoona sokuti hurumende inoedza painogona napo kuchengetedza migano. Nokuti ine atinoti maborder security agencies anotoona kuti basa ravo ndiro kuchengetedza migani iwayayi. Saka ndinoona kuti vari kuita basa ravo. Asiwo kune zvine zviriko atingati machallenges anogona kukonzerwa nokuwanda uwandu hwevanhu hunenge huchida kupinda kune mamwe matunhu achida kupinda muAmerica. Ndohungazovhiringidza kufamba zvakanaka kana kuchengetedzwa kwakanaka kwamaborder iwaya namaborder security agencies. Asi mukuona kwangu vanga vachizama chose kuchengetedza zvakanaka.
Munofungei pamusoro pemhosva iri kupfumirwa gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika vaAlejandro Mayorkas dzekuti havasi kuita basa ravo zvakakwana?
Gurukota rekuchengetedzwa kwenyika riri kupomerwa mhosva dzokuti havasi kuita basa zvakanaka. Asi mhosva dzachona dzinenge dzichida kuti dzinyatsovhenekwa zvichienderana nebumbiriro remutemo pachinongedzwa kuti apa bumbiriro remutemo rinoti zvakati, iro gurukota kota rakundikana pakati. Kana tikangotarisa tichingoita generalization hazvinyanyi kubatsira.
Tine urombo vatereri avo vanga vari Dr. Gwekwerere vachitaura vari parunare kuFlorida naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochienda kunemi vatereri muchirudza zvamunofunga.
Nai Chris, nai Chris mtsvangwa, uri kutsvaga basa here? Tinoziva kuti vene akakutandanisa. Saka urudo kuti iwewe uchigovere chikafu here? Kutanga riini? ZANU-PF ibato rezvematongerwo enyika. Zvinongoitawo kunge mune mapato mamwe arimo munomu. Moda kuti muite zvamunoita papfumvudza. Kana maNGO munenge maa kuti ndeamunangagwa. Chikafu ndechamunangagwa. Kwete, kwete. Ngachingopiwa nevanhu vari impartial, vanhu vasingatarise kuti vabvepi. Zviri kuitika izvozvi zvokuti vanhu vanoungana, vanhu vonzi ningi ngaapinde, ningi ngaapinde, ndizvozvo. Asi chemusikaoni muchiti imimi muchatonga kusvika dhongi reame renyanga, kusaona kwamuri kuita kuti hamusina kana 20% yesupport yepopulation yeZimbabwe.
Ndiri kudawo kuti mundisvitsire mashoko angu kune icho chipangamazano chaivo vereserve bank avo vakauyavo mazuva ano nenhemavo dzavo nyowani. Isu taneta nenhema dzemari yenyika iyoyi, takambonyudzigwa mapenjeni evarume vedu achifuma achingoiya isisiri mari, iya isisiri mari nemapepa iwaya. Hatina kupusa. Vana vamuri kungogadza ipapa muchiti magavhena emabhengi vakanga vasikwa here 2007 and 2008, mari dzichiti kuseni kune imwe mari, masikati kune imwe mari. Hatina chatichavimba. Imiwo hurumende itambireiwo mari iyoyo kumapasipoti, kudzimota dzinopinda apa, kudhiziri, zvese tambiraiwo tigoivimba.
PaStudio 7 nevarume ndibatsireiwo. Kana imi muchibudisa mari muchiti kwai iri ine simba kukunda randi, musingaidi kumapasipoti, musingaidi pakubhadhara juti, musingaidi pane zvimwe zvinhu munyika menyu, motiudza kuti mari iyoyo ine value. Imi zvimwe zvinhu zvamuita zvonyadzisa, kunyadzisa chachero mbavha iri museri megwenzi inoseka. Muri kutichaja mari dzekune dzimwe nyika munyika menyu muchiti magadzirisa mari inoda kuti irisetle nyika kuti zvimire zvakanaka. Zvinhu zvenyu zvakadhakwa kudhakwa zvapekupedzisira. Mazviyo wagadzirisai unhu wenyu, haiiti irashei.
Zvangu zvendiroda kutaura ndizvokuti hurumende ZANU-PF ngaive sirias nemachina. MaChina ari kufenga nyika yedu pasapo. Taasuspend, tinoguma taapa suspend takango.
Aiwa tinotenda vatereri asidzo ipfungwa dzevatereri kwete dzedu isu vestudio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk apo tichange tichitaura nenyaya yezvekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika mangwana. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina tungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 kumabasa 2024 nguntungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
into ezadingakala ukuthi phezu kokukhuluma lokho akukhulumileyo enze ngendlela efakaza ukuthi yebo kambe bayayithemba le mali. Uhulumende nawo kwakhe ngiyokuqala ofanele ukuthi aphele asuke ekusebenziseni imali yangaphandle.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushabane namuhla ucele osomabhizimusi bakobulawayo loZulu ukuthi bamukele imali entsha ebizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZiG.
Abantu baseZimbabwe bazohlangabezana nenkinga enkulu kakhulu ngoba ngokusho kwabo bathi imithetho le izoqina kakhulu ngoba iya emazweni angathi anezimpi namazwe anezinkinga ezinkulu.
Umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uthi inengi lezizalwane zakulelo lizwe selamukele inyathelo likahulumende lokwethula imithetho emitsha elawula ukungena kwabantu kulelo lizwe. Solusedale lesenethi udaba lwesicelo sebandla lama-Republicans esokuthi umnumzana Alejandro Mayorkas ophethe uhlangothi lwendaba zasekhaya axotshe umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushabane namuhla ucele osomabhizimusi bakobulawayo loZulu jikelele ukuthi bamukele imali entsha ebizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZiG. Yona athi ilohlonzi lanxa nje limali iqhubeka igugudeka emkambo wensitha. Umshabane wethu leyamazwi la emhlanganweni awenze labo somabhizimusi kobulawayo namuhla okubachazisela okunengi ngalimali yona athi izaqala ukutholakala mhla ka 30 kulinyanga. Lanxa umshabane wetshele uZulu ekwethuleni limali kumaviki amabili edluleyo ukuthi idola lemelika elilodwa lilingana lamaziki alichumi lantathu 1:13.5 emkambo wensitha sikhuluma nje idola lemelika elilodwa libikwa selithengwa ngamaziki edlula amajumi amabili. Kodwa umshabano uthi abathenga lokuthengisa imali emkambo wensitha bazaswela umsebenzi nje maduze ngoba iziki kuyimali ezaletha ukuhlaliseka kwezenotho. Amazwi yakhe aza ngesikhathi inhlanganiso ye-IMF yazise namuhla ukuthi umnotho weZimbabwe uzakhula ngesilinganiso sokuthathu kuphela ekhulwini i-3.2% lonyaka. Nyakenye ukhule nge-5.3%. Umshabano ulandule amazwi esikhulumeli seZanu PF umnumzana Christopher Mutswangwa awukuthi kule golide lelizwe elatshontshwa ebhanga elikhulu lelizwe eminyakeni edluleyo Siti lao ngamanga aluhlaza. Ukuhlaziya amazwi kamhlabano sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Yebo kambe kuyinto enhle ukuthi siba lukhulu we-Reserve Bank akhuthaza abantu ukuthi basebenzise imali yeZimbabwe le entsha okuthiwa yiziki. Kodwa ke kayisuye oqala ukuthembisa abantu ukuthi imali izasebenza ngendlela efaneleyo kabayithembe. Yikho esakutshelwa emuva le kusuka kubo 2000 zonke imali ebezilokhu ezitshintshatshintsha abantu bebetshelwa ukuthi izasebenza ngendlela efaneleyo igcine ingasebenza ngendlela efaneleyo. Ngakho ke abantu bafunde kakhulu ekwenziweni kwezinto kabasathembi nje kuphela ukukhuluma. Into ezadingakala yikuthi phezu kokukhuluma lokhu akukhulumileyo enze ngendlela efakaza ukuthi yebo kambe bayayithemba le mali. Uhulumende na ngokwakhe ngiyokuqala okufanele ukuthi aphele asuke ekusebenzi imali yangaphandle kume lokho kokubiza imali yangaphandle kokufuna imali yangaphandle ebantwini abonisa ukuthi yena ngokwakhe uyayithemba leyo mali. Izinto zonke kumele zenziwe ngendlela eziza kupha ithemba ebantwini, ukukhuluma kuphela akwanelanga.
Uthi njalo umshaba no umkambo wensitha lapho kutshintshwa khona imali ngosiphatheleni uzaphela nje uthi osiphatheleni bazaswela ukuthi benzeni ngedola leMelika. Ubona kusenzeka yini lokho?
Okuza kuqeda umkambo omnyama isikho ukukhuluma ikwenza. Okuza kuqeda umkambo omnyama ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhanki abantu lapho beyidinga. Angene nje umuntu njengomuntu ongena esitolo siyathenga isinkwa ayithole leyo mali ngendlela efanele njengalokho kusenzakala amazwe ahlukahlukeneyo lapho umuntu esefanele ukuthi ayisebenzisa lapho edingakala khona. Okuza kuqeda umkambo omnyama ikuqeda i-corruption esuka phezulu khona lo ngoba umkambo omnyama usuthi intinje ngemali ezisuka khona lephezulu kulabo babusayo. Okuzaceda umkambo omnyama yikuthi imali ithembakale ithenge ngendlela efaneleyo ngokuba abantu bayabesuka besiyathenga umkambo omnyama hayi ngoba bethanda kodwa befuna ukugcina imali ezindlini emabhenki elondoloza inzuzo okuthiwa yivalu. Ngakho ke lokho nxa ngabe izigi ingatshintshanga ifana lemali ezidlulileyo umkambo omnyama uzakhuthala ukukhule ube banzi.
I-IMF ithi umnotho weZimbabwe uzakhula nge-3.2% lo nyaka. Ungathi kutshoni lokho kumnotho ovele usadalala uthwele nzima?
Into engingayitsho ukuthi ukukhula kwezomnotho umnyaka wodwa kumbe emibili kumbe emithathu ngendlela leyabo 3% or 5% akwanelanga ngokuba kuthethe isikhathi eside umnotho udilika. Kuzadingeka ukuthi ukukhule ngendlela ebanzi kulalokho okwesikhathi eside ukuze ureverse okwenzakalayo iminyaka yonke le edlulileyo.
Umnumzana efidlela Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association.
The Voice of America, VOA.
Ngenxa yodubo lwentshintshi eminye imijova isiqalile ukupha abantu iziwiji lamazephe njengentshintshi osokudale ukuthi abanye bakhonone besithi baphiwa impahla abangayidingiyo futhi bengenelisi ukuyisebenzisa ukugada imijova. Abanye sebecina behamba bebabili ukwenzela ukuthi bengalahlekelwa imali bahle babhadale bebabili kudola elilodwa. Kungalesi sizathu abathwala uZulu oya emzini wekuwatsana esuka enzikini yedolobho leHarare sebesungule uhlelo lwamakhuphoni abawapha uZulu njengentshintshi. Amakuponi lawa umuntu uyenelisa ukuwasebenzisa ukugada imijova eyayekuwazana kuphela okwamanje. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele umqondisi wenhlanganiso emela izakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Yahlupa kakhulu ngoba angikwazi ukuthi ibhenki yeZimbabwe yakulungisa njani ukuthi bathi bona baletha imali entsha ingakabi khona. Ngoba njengokwazi kwethu amaZimbabwe amaningi angezi ukuthi imali yantshintsha bayesaba ukusala le mali eningi. abantu bahlupheka kakhulu ekugadeni amakhombi lapho ngoba kwesinye isikhathi kuyakhona ikakhulu laba ababhadala imali engaphansi kwedola ama-50 cents kabafuni amabhondi ekhombini.
Njengoba bengafuni amabhondi la benza njani nxa sebetshintsha abantu ababe bebhadale idola kodwa uhambo lwabo lungele 50 cents?
Iplani asebenza ngoba lamaplani amaningi. Kuqala iplani bathi bona dollar for two kube ngawula uyagadiswa lo muntu ongamaziyo libe sethiwa khona lizaboni ukuthi lizakwenza njani. Sebetshiyela uduko kumaphasenja kulokuthi bona bacede uduko lwankoni. Ungazi ubambi ungene ekhombini ulamabhondi i-50 cents yakhona le kwesinye isikhathi bayayala ngoba okwakhathesi i-50 cents bathi yi-5,000 bhondi emakhombini abaningi bankoni. So ungamupha i-5,000 uyayala thi bambanani lingi-2 libe selibona ukuthi linganikana lina uduko lube selithala kumaphasenja wona ulostrange umuntu ongamaziyo ohlanganelayo ekhombini.
Sizwa kuthiwa kulabanye asebephiwa impahla kumbe amakhophoni, kukhona yini lokho?
Angikwazi ukuthi ngowindi kumbe kuvela kubanikazi bamakhombi. Uyabe uhambe ethwele into ezinjengabogrosara besitena nxa engena ungagada umnike idola yena besekunika amazipi lokunye athi kuyanelisana ne-50 cents yakho. Kodwa iqiniso elikhona ikuthi amaphasenja yiwo ababanjelwayo yiwo agcine beluza at the end of the day.
O nxa ungabuya la mazephe lawo oyabe uwaphiwe eyichenji usufuna ukubhadala ikhombi bayawathatha bona na?
Hayi, kabathathi noma kutshanisela kuwe bathi njani ungagadi nesi ikhombi phela bakutshela ukuthi hayi mina izephi ngiyayithini ngifuna imali.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso emela izakhamizi zeHarare, iHarare Residence Trust. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, uthi iningi lezizalwane zakwele South Africa selamukele inyathelo likahulumende elokwethula imithetho emitsha elawula ukungena kwabantu kulelo lizwe ezakwenza kube nzima ukuphephela ukusebenza lokuba isizalwane sakwele South Africa ebantwini bokuza. Kubika uThuso Khumalo.
Emazwini awethulele isizwe esePretoria lamhlanje, uMtsoaledi uthe iningi lezizalwane zakwele South Africa lemukele ngezandla zombili inguquko uhulumende afuna ukuyenza umithetho yokungena lokuphuma kwabantu kwele South Africa. UMtsoaledi uthi isiqoqela senguquko yale mthetho esiyemukelwe lidale labaphathintambo yikuthi le South Africa liphume ekubeni ingxenye yomthetho we-United Nations ovikela isiphepheli lezihambi emazweni bese lingena kutsha selisemukela lesi sivumelwano likhetha elikwenelisayo lelingakufuniyo.
The Department of Home Affairs carefully and duly considered all the oral and written submissions.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luhluze konke ukuphawulwa komphakathi ngale mthetho lwathola ukuthi iyamukelwa. Idale labaphathintambo lalo seliyamukele, sokulinde nje ukuthi lezi zinqumo ziye kwethulwa eParliamente zilungela ukuba ngumthetho.
Eminye imithetho esilungiselelwa kwethulwa eSouth Africa igoqela ukuthi labo abazophephela kwele South Africa kuzafuze babe bengadlulanga kwamanye amazwe lapho abangaphephela khona. Kuzaba le mithetho njalo eza kwenza kube nzima ukuthi umuntu wokuza abe isizalwane sakwele South Africa. Kuzaba lo mthetho njalo obamba ngamandla abaqatshi ukuthi bengadlulisi inani elithile labantu bokuza abaqatshiweyo. Kuzaba njalo leminye imisebenzi eyenziwa izalwane zakwele South Africa kuphela okungavunyelwa abakwamanye amazwe ukuthi bayenze. Kulo mthetho njalo zabamba ngamandla bonke abakwamanye amazwe abavule izitodlwana zokudla emalokishini ukuthi babhalise ukuze labo abangalancwadi zokuba kwele South Africa bengavunyelwa ukuqhubeka. Umnumzana Motsoaledi uthi kungekudala bazafaka isicelo sokuthi iParliamente yakhe umthetho ngakho konke osekuvunyelwene. uti lokhu okwenziwa iSouth Africa akusibandlululo kodwa isebenzisa ilungelo layo okuyinto enziwa ngamanye amazwe amanenge. Uthi iSouth Africa ithwele amagapha avuzayo ngobuningi bezalwane zakwamanye amazwe eziselizweni ngokungekho emthethweni, ngakho limthetho emitsha iza kulungisa konke lokho. Izizalwane zeZimbabwe okuyizwe ezinengwe leSouth Africa sezethule imibono ehlukeneyo ngale mithetho emitsha esendlelene. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mqasise Ligwaza uthi kusobala ukuthi inengi lale imithetho iqondiswe kuzizalwane zeZimbabwe.
Abantu baseZimbabwe bazohlangabezana nenkinga enkulu kakhulu ngoba ngokusho kwabo bathi imithetho le izoqina kakhulu ngoba iya emazweni angathi anezimpi namazwe anezinkinga ezinkulu. Ukuthi ngokusho kukaMtswaletu uthi iZimbabwe ngathi ayibi kulolo luhlu olungaba ilizwe eliyingozi. Kodwa thina sizizalwane seZimbabwe siyazi ukuthi eZimbabwe akuhlaleki njalo kunzima ukuthi uchazele umuntu yebo akunampi njengaleyo esiyibona ko-Afghanistan, ko-Somalia no-Sudan.
Ingcitshi yezemithetho uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusazothatha isikhathi ukuthi le mithetho isebenze.
Naleyo bill uma iye eParliament ungathola ukuthi ayikwazi ukuphumelela indlule nje kuba yibill ngoba kungaba namabandla aphikisayo angeke avumelane njalo uhambisane nakho lokho.
Izibalo zikhombisa ukuthi izalwane zeZimbabwe yizo ezinengi ebantwini bokuza abase South Africa. Iningi labo lisebenza endaweni zokudlela ezabalindi kanye lezokwakha okuyinto engathokozisi abanengi kwele South Africa. Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi ngomnyaka luphindisele emuva izizalwane zakwamanye amazwe ezifika izinkulungwane ezingamachumi amabili, kanti ke iningi lalabo ngabadabuka eZimbabwe. Ngimelisitulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko olwePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, iPotras, luthi iZimbabwe kumele iqhube inhlelo zokupha abantu ulwazi ngokuvikeleka kwabantwana ngesikhathi befinyelela ulwazi ngendlela engelamkhawulo enkundleni zokuxhumana ku-internet. Kugwalo olusanda kwethulwa uhlangothi lolu luthe kuqakathekile njalo ukuthi abantwana bathole ulwazi ku-internet ngendimi zabo ukuze baluzwisise kalula. Ugwalo lolu luveza okuphume kucwaningo lokuvikeleka kwabantwana ku-internet oluqhutshwe yiPotras ibambisane le-Research Council of Zimbabwe. Uphenyo lolu lukhuthaze njalo ukuthi ukwengezwa kwenani labantwana ikakhulu abasemaphandleni abafinyelela i-internet kuqakathekiswe njalo ababalisi labazali abakulezi ndawo labo baphiwe ulwazi ngokusebenza kwenkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhulumende esebenza lohlangothi lolu useqhube inhlelo ezimbalwa ezokutholisa izifundi zemaphandleni i-internet, kodwa izifundi eziningi zilokhu zingakalitholi leli thuba. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Munyaradzi Masiwa olwela amalungelo ababalisi ekunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana abebe le-access ku-internet, but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya, njalo ungakhangela emakhaya akula internet, akula amagetsi, njalo even lama teacher afundisa emakhaya ngabala wona amafoni. Izikole ezimakhaya azila internet, but nxa sikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-internet. Ama research ayenziwa ngabantwana, ama project ayenziwa ngabantwana, okwakungamakhala kathesi sokungama-school-based project, konke kuyenziwa e-internet.
Kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lesi?
Yebo sibili liqiniso lelo kulomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba ngoba ababalisi abasemakhaya akabala i-access to internet njalo bangena emadrobheni kumbe kanye ngenyanga so vele into se-internet bahle bakhohlwa ngazo nxa sesikhangela ababalisi abasemadrobheni sibona njalo ukuthi bayasuza bayasuza isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezitshiyeneyo but abasemakhaya babala ithuba leli.
Njengoba lisithi ababalisi abawatholi amathuba okuthi bathole internet, yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukiswe ababalisi laba ukwenzela ukuthi ngesikhathi abantwana bethola labo ithuba le-internet ababalisi benelise ukubaphathisa?
Nesikhiwa sithi sifanele ukuthi kube ne-wholesome approach ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet bebe empowered ngendaba ze-internet. Nxa singakhangela ababalisi nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali beyela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-intanethi bengela i-intanethi yakhona ezindlini kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshiyetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.
Umnumzana Munyaradzi Masiwa ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Sikhangele ezivela eMelika. Solusedale leSenate udaba lwesicelo sebandla lamaRepublicans esokuthi umnumzana Alejandro Mayorkas ophethe uhlangothi lwendaba zasekhaya amiswe umsebenzi okuthiwa yi-impeachment ngesiNgisi. AmaRepublicans ethesa uMayorkas icala lokuyekela abokuza bengena santando emingceleni yeMelika. Abebandla elibusayo elamademocrats abayibo abaphethe idale leSenate basadingisisa indlela yokuphatha ngayo lolu daba. Okhokhela leli bandla kuleli dale uSenator Chuck Schumer uthi bazaluphatha ngemfanelo. UMayorkas ngowesibili owakhethwa ngumongameli kumbali yedale leCongress ukuthi athonisiswe ngecala esehofisini. Sekule minyaka elikhulu elamashumi amahlanu 150 years selokhu kwenzakala okufanayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eMelika njalo olandela ezombusazwe zaleli lizwe.
Simbona ethwaliswe qatha ngama-Republican amethesa icala lokuthi bathi akayenzi kahle umsebenzi wakhe okuprotekta i-border ukupreventa abantu abakrosayo besiza kuleli esingathi ngama-immigrants. Kodwa udaba lwakhona ma ulukhangelisisa kahle ama-Republican athi lo muntu kumele a-impeachwe. Ngisho ukuthi ngezinye indlela axotshwe umsebenzi ngalololu daba. Kodwa ama-Democrats amaningi athi wona udaba lolu alufiki izinga lamacala akhangelwa yi-United States Constitution ukuthi angathi ngamacala okumele a-impeachwe. Ama-Democrats athi wona ama-Republicans azama ukusebenzisa i-impeachment kaMayorkas ukwenzela ukuthi baqhubeke nge-debate yabo e-border ngoba I think ludaba olukhulu kakhulu for ukhetho lolu oluzayo ngo-November. Indaba ye-border leyo ukuthi bathi bona ama-democracy avumela ama-immigrants ukuthi angene kalula elizweni leli and bona babona indaba lona lolu kulicala elikhulu kakhulu.
Ngathi-ke kujoni ukuthi uMayorkas athwaliswe nzima kangaka
zvakanaka kambe kulo musopo yini kumbe lapa sipona nje abantu abayenze zvepolitika nje
kusobala ukuthi ipolitiki le enziwa ngama Republicans ngoba siyazi ukuthi iSenate iyaphuma iyabhala ibill abavumelana nayo layo esingathi bipartisan bill immigration eyaphuma kuSenate bevumelene phakathi kwama Republicans lama Democrats ukuthi ibill le iya addressa ama concerns akhona nge border security kodwa ibill le ifike yabulawa ngama Republicans kulower house.
Umnumzana Dan Moyo udabuka eZimbabwe njalo uhlala eMelika ulandela izombusazwe zeMelika. Kuhlandla lenu linabalaleli lamhlanje njengoba kusasa nje kulikhefu likazibuse sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana nomthandazo Nkomazana lo mnumzana Mbuso Mhlanga.
Kule zinto zethu ezingakahambi kuhle okwamampela ngoba sithethe ukuzivusa okwepolitiki kodwa besingakabambisisi ukuzivusa okomkonobi okuyikho mhlawumbe okuzwisa abantu abaningi ubuhlungu ukuthi hhayi asikazibusi ngenxa yakhona ukuthi bona babebona ukuthi hhayi umkonobi asikabi lawo asikawubambisisi kuhle kodwa kuyinto umeke ngabe siyabesiloku sikusebenza nsuku zonke kuze kusilungele lani uzivuse solanga lezalo phela ilanga lomuntu wonke ngoba abalwa abanye bangona babengasebenza kuphela abanye babengihambele nje belesifiso sobana bakhulule iZimbabwe esandleni sokugqina.
Ngabe kule nto eyabambekayo kumbe engabambeka ngabe akulazalwane zaseZimbabwe ezisemazweni amanye singabona amanye amazwe sikhompeya ngelizwe laseZimbabwe thina sinothile sinothile kakhulu ngikho ekhaya kodwa ngiyazizwa indlela zokuthi kule ama-minerals asuka ekhaya amangalisayo kakhulu adivelopha amanye amazwe especially lapha engikhona manje kulabanye abantu esisebenzisana labo abathi uyabona le nto engiyiphetheyo ibuya kwelinye ilizwe okuthiwa yiZimbabwe ngimangale ngingatsho ukuthi kanti mina ngibuya khona khathesi ma sikhuluma ekhamativity in mind ma ungacabangisisa if you remember that name yavalwa kodwa kuyi one of the lucrative mines in Southern Africa yavalwa nje igovernment ayilanto yayenza manje sivuliwe ithethwe ngamanye amazwe baze bathola enye iminerals from itin mine baze bathola ne-lithium but that region is not even benefiting, not talking about iZimbabwe yonke.
Asikho emazweni abanye abantu ngokuthanda ngokuthi sifuna ukungabi elizweni lethu but kungendaba yesimo sezanu asoze sisifihle leso and kubuhlungu ukuthi manje sizela abantwana bethu mina like abama abantwana sebeze benama ID wase South Africa ukuthi vele into yeZimbabwe le abasayingeni kungenxa yento yezanu lapho sathatha khona ngo 1980 iZimbabwe was very very top compared to all these Southern African countries that surrounded thina la but kathesi sihlekisa we are nothing and still people abafuna kwehla ezikhundleni bafuna ukufela khona.
Kusigaba sabalaleli lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF labalandela izombusazwe bezimele unkosazana nomthandazo Nkomazana lo mnumzana Mbuso Mhlanga. Likhumbule izihlobo ezithandekayo ukuthi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Namhlanje kulolu hlelo sixoxa ngelanga lakusasa ilanga likazibuse. Lapho ilizwe leZimbabwe lifikisa khona iminyaka engamashumi amane lane 44 years likhululekile. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kusiba lukulu wepanga ilikulu lelizo ele Reserve Bank of Zimbabwe. Ungemzana John Mushabano. Namuhla ucela osomabhizinisi bakoBulawayo loZulu ukuthi bamukele imali entsha eyamaziki. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.